Vachitaura nestudio 7 vachinashe musandami vachivakarohwa muviri wose kusanganisira mumusoro vakarara pasi.
Ndakasvikirwa nemasoja nemapurisa ndaive ndiri pamba. Saka vaipfuura nenzira ndokubva vandiona ndiri pamba ndobva vandishedza vakanditiwo uya kuno. Ndobva ndaenda kwanga vari there were about 12 mapurisa nemasoja ndokubva vatonditirara pasi. Ndichirara pasi ndobva vatotanga kutondirova vachinditsika musoro. Vaive nemabato stick nepfuti. Saka ina ndina kuzva kuti chii chiri kuitika kusvikira ndarohwa wapedza undirova ndokubva vanditizoni chitiza. Vakandirova nemabato stick vachinditsika musoro nemagambo tsavo. Saka ndakazoita sendinovhara musoro nemaoko ndobva vatanga kumarova vachishandisa kuzasi kwepfuti.
Vamusendami vanoti pavairohwa vainzi vainge varegedza vanhu vachirova mapurisa mumusha weveruzhinji wegadzema. Vanoti kunyange vakamhanhara nyaya yavo kumapurisa ipachemagamba manheru iwayo hapana matanho akatorwa.
Ndakaenda kumapurisa ndikanomhanhara mausiku iwayo ndokubva ndaona one vanonzi Constable Nyati vakati havakwanisi kutora mhosva ripoti yangu kuti vainyorere joketi vachiti pamwe nemwe nguva memba incharge wavo ndo anenge dara atuma vanhu kuti vayozotirova uku. Saka tinofarira kuti ndiripote kuna memba incharge wavo.
Asi vati nhasi vazoenda zvekare kunomhanhara nyaya yavo iyo yanyorwa mubhuku iri nhamba RRB 4463526. Mumwe akarohwa ari pamba pake ndiva Rogers Mugande vemugadzema ava vanoti vari kutya kunomhanhara kumapurisa. Mutauriri wemauto Lieutenant Colonel Afios Makotori vati havana chekutaura nezvenyaya iyi vakati titaure nemapurisa. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati havasati vataurirwa nezvenyaya iyi asi vakurudzira vose vakarohwa kuti vaende kunomhanhara kumukuru wemapurisa pakamba ichamagamba kuti vakwanise kuferefeta kuti chii chakaitika. Kurohwa kwevanhu muchinoi kunouya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuuya kuzopfekedza nguwani dzedzidzo kuvana vakapedza zvidzidzo zvavo pachikoro chechinoi University of Technology kana kuti CUT mangwana. Mune imwewo nyaya, masangano anomirira vatori venhau ashoropodza urongwa hwechikoro chikuru cheCUT hwekuendesa mazita evatori venhau kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kuti vabvumirwe kuita basa ravo kana vamunangagwa vasvika paCUT. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vati zviri kuitwa kutyorwa kodzero dzevatori venhau sezvo vaine marezinesi kare.
Tinoshoropodza yunivhesiti neurongwa hwavari kuita. Vanoshungurudza vatori venhau kuti vatumire mazita avo nenhamba dzezvitupa nezvimwe zvakangosiyana siyana kumahofisi avo kuti zvigonovhetewa nesecurity. Security dzaani dzei? Mutori wenhau kana once akangopiwa accreditation card nemedia commission, neZimbabwe Media Commission, zvinoreva kuti ane kodzero yake.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru weMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vatavani mwoyo.
Resonance rikange rauya mucherechedzo wakakwana unoratidza kuti mutapwe nawo kana kwete. Chavangakwanisa kuita chatinovakurudzira ndechekuti kana vasina kugutsikana vanofonera kucommission.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weCUT vaZakaria Pumai kuti zvekuendesa mazita kuti anoongororwa zvakatanga riini, vati vanoshanda vachiudzwa zvekuita nevanhu vavasina kudoma. Vadzidzi vakapedza zvidzidzo vepaCUT ava vari kupfekedzwa nguwani dzedzidzo, vakawanda vavo vari kumba zvichiitwa padandemutande sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.